mashoko aminister of labor anenge asingaendera nezviri kuita paground kubva nezuro transport costs dzakakwira dzaakuita $2 rwendo gumwe chete tinobva kuna varairidzi vakawanda vanokwira kaviri zvinoreva kuti vanenge vakuda more than $10 nokuti kumwe kwacho kwakagara kuchitoita $3 saka hamene kuti minister of labor unofunga kuti meiwa unenge apera varairidzi vachiwana mari kupi nokuti mari yokuenda kubasa yapfuura mari inotambirwa navashandi zvikuru sei tichitaridza kuti vashandi vacho ivava vanodawo accommodation vanodawo kudya vane vanawo vanoenda kuchikoro hurumende zvekare yakakwidza maschool fees pakoto rive rino patakavhura saka zvinhu zvese zvinoramba zvichingokwira vashandi voita sei saka zviripo nezvekuti kana employer asitambirisi vashandi mari yokuti vaende kubasa panosvika nguva yokuti vashandi havakwanisi kuramba vachienda kubasa saka varairidzi vapadyo nokuti vasvike ipapo.
Makatoudza here hurumende nezvemamiriro aita zvino aya?
Takavaudza kubva muholiday vanhu vaitaura kuti maticha kuzongoenda sai panovhura zvikoro but kubva muholiday takanyora matsamba akaenda kuna minista welebha ivo vasekaindeza nekuministri yedu nayo ministri of education aaikuwana minduro saka ndo zvinototikandamadza kuti kana tichinyora tichida kuti vaone zvatinoona havapinduri asi vanoda kuzongoti july wacho unenge wasvikako maticha achiti apei kuti munhu haati adye here kubva muna mei kusvika muna july zvimwe zvinhu zvinodawo vatungamiriri vanopfungwa dzakarurama vane muono wokuona kuti vashandi vayaura vari kunonga zvose nomuromo than kutsvinyira vashandi kuti tichazoona muna july.